Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 27/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vehurumende vose vanobuda nechisungo chekuti varatidzire nemuvhuro unouya senzira yekunyunyuta nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzemabonus egore rapera.
Asi hurumende inoti nhaurirano nevashandi vayo dzichiri kuenderera mberi, nekudaro vashandi havafaniri kukanda mapadza pasi.
Zimbabwe People First yopindwa zvakare napongwe kumashonaland west.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masangano evashandi vehurumende 14 ari pasi pemubatanidzwa weApex Council asangana nhasi muHarare akasunga kuti vashandi vehurumende vose varatidzire nemuvhuro unouya senzira yekunyunyuta nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzemabonus egore rapera. Munyori wesangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti masangano evashandi ashorawo zvikuru danho rehurumende rekupinda muvashandi ichinzwa pfungwa dzavo pamusoro pekuti vopiwa here mastend ekuvakira dzimba kana kuti mari pamusoro pekunge vachisarudza kuti vapiwe mabonasi. Gurukota rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira vakaudza vatori venhau kuti vashandi vari kuda mastendi pane mari dzemuripo wemabonasi avo. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, iro rine nhengo dzanga dziri pakuramwa mabasa, radzivisawo kuti nhengo dzaro dzambomisa kuramwa mabasa uku kuti vakwanise kushanda pamwe chete nemamwe masangano muurongwa hwekuratidzira hwesvondo runouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navadzatsunga pamusoro pemusangano wavaita nhasi.
Zvabuda mumusangano ndezvekuti masangano 14 anomirira vashandi vehurumende abvumirana zuva ranhasi kuti isu hatingagoni kugamuchira zviri kuitwa nehurumende zvekufamba ichibvunza vashandi kuti munoda keshe here pabhonasi renyu kana kuti tokupai ari masenzi. Isu tiri kuti hurumende ngaingopa vanhu bhonasi ravo. Izvozvo zvavari kuita zvekubvunza vanhu hazvinei nesu, hatidi mareferendamu nokufambisa maballot paper. Kechipiri, tabvumirana kuti vamwe vakuru vari muhurumende vasiyane netsika yokutuka vatungamiriri vemasangano, nokuti takabuda mashaka okuti isu matungamirira masangano evashandi vehurumende tisu tiri kuda keshi, vashandi vari kuda mastends. Izvozvo hatina kubvumirana nazvo nokuti hachisi chokwadi, nokuti isu tisu tinogara tichitaura nevashandi.
Tinonzwawo kuti pabuda chisungo chekuti muratidzire musi wemuvhuro svondo rinouya, mungatudzawo zvakamira sei?
Hongu, tazobvumirana kuti mukunyunyuta nekugunun'una kwatiri kuita musi wechimuvhuro, musi wa6, vashandi vose vehurumende vachaungana muHarare kuratidzira panyaya yebhonasi nepanyaya yekuti kushungurudza kwatiri tichaita kuratidzira kwemumigwagwa. Tichaungana paHarare Garden musi wa6 kuti tiratidzire kuti hatiti kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yebhonasi nehurumende. Musi wa6 wakare uyo ndo musi watiri kufanirwa kusangana nemakurukuta ehurumende anoita nezvemari kuti vatiudze kuti vari kuvazofunga zvipi.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vehurumende havasi kuseenza musi iwo wemuvhuro?
Izvozvo hatikwanisi zvedu kutaura iko zvino, but chikuru chatinoda kuti chizikamwe ndechokuti izuva rekuratidzira. Saka tichatarisira kuti pane vashandi vachatombobva pamapata vachiuya kuzoratidzira. Asi hatina kunge tataura maererano nesiraiki chaiyo yekuti vanhu vose vamira pata kungoratidzira kwemuchini iwoyo.
Vanga vari munyori wesangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vana chiremba vanoti vari kuenderera mberi nekurangwa mabasa vachiti kunyange hazvo hurumende yakabvuma kuvawedzera mari dzavo dzekubatsirikana kana kuti ma-on-call allowance, vachadzokera kubasa chete kana hurumende yanyorerana navo pasi chibvumirano ichi pamwe nekugadziriswa kwezvichemo zvavo.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vanoti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo kunyange hazvo vamwe vashandi vatanga kuramwa mabasa, vamwe vachiti vachatangawo kuratidzira svondo rinouya. Amai Mupfumira vanoti hurumende iri kunzwawo pfungwa dzevamwe vashandi vasiri kumirirwa nemasangano evashandi kuti vogadzirisa sei nyaya yemabhonasi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata amai Mupfumira tikavabvunza kuti nhaurirano dziri kufamba sei.
Vakamirira vashandi vehurumende vaienda kunotaurirana nhengo dzavo, isusuwo tichitaurirano nevamwe vedu.
Asi sekutaura kwamuri kuitawo nemakurukota ehurumende, zviri kufamba zvakanaka here zvekuti munoya muine chamakabata?
Ewaka, ndatiti kutakota zvechenga. Hazvigoni kuti nditange kukutaurirai kuti takamira sei. Tisina kukurukurirana nevamwe vangu vacho vatakaurirana kuti yasangana.
Pane imwewo nyaya, Honorable Mupfumira, yekuti vashandi vari kuti vaane makore akawanda vasati vawedzerwa mari, tisingatauri nyaya dzemabhonasi. Zvinhu zviri kutariswawo here nehurumende?
Pari zvino tiri kuzviziva teshe kuti ikonomi yedu hatisi kuita production inoita kuti tikwanise kuti tipanidzire vanhu mari. Hapana productivity yakakwana. Saka kuti tichi tinopanidzira vanhu mari, tichi tichiziva kuti ndomamiriro akaita ikonomi, tikatarisa kupaprivate sector, hakuna kana chinonzi bonus, hakuna kana masalary increment until ikonomi yasimuka. Saka pari zvino handisi kutarisira zvekuti tida kutanidzira, asi tiri kutarisawo zvimwe zvinhu zvatingape vashandi sezvamakanzwa zvaitaurwa, masendi nezvimwe zvakadaro, non-monetary benefits. But kuti nditi mari chaiyo, pari zvino handidi kuti ndinyepe, hatisi kutarisirana naizvozvo.
Ko, iyo nyaya yemastendi yacho yasvika papi manje?
Aiwa, it's part of the package yatiri kukurukura ka, handigona kunditaure nemiko zvino. Government, hurumende yakati nyaya yemastendi aripo, ari available. Tikukonsultawo kune vamwe, pamwe vachiri maunion members, vangangoda kutora package yelendi, but pari zvino handikwanise kuti nditi nditaure zveshe nekuti tiri pakati pekukurukurira.
Mubvunzo wekupedzisira, Honorable Mupfumira, vamwe vari kuti pane aya ari kunzi maghost workers vadi kugumurwa mabasa, zviri kufamba sei?
Handisi kuziva maghosota amuri kutaura. Takaita taona panga pasina vanhu tikadzadziso. Saka kana muchiti maghost workers handivazivi. Saka zvemaghost workers handizvizivi.
Gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vari parunare muHarare.
Gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vari kusangana nevamiriri vemasangano ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, izvo zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva dzekupara, mhosva dzine chekuita nekutengesa zvinodhaka pamwe nekutora mabasa. Izvo zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika mumaguta anosanganisira Johannesburg nePretoria, kuparadzwa kwemabhizimusi evanhu ava pamwe nekupondwa kwevanhu. Nemusi wechishanu chadarika, vamiriri vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa vakasanganawo nevamiriri vehurumende yeSouth Africa kuti vatsvage nzira dzekupedza nadzo kurwiswa kwevabva kure uku. Mumiriri weZimbabwe munyika iyi vaIsaac Moyo vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti vachasiya mikana yose yekutaudzana yakavhurika kuitira kuti vabatsire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa nemambure ekurwisana uku.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. South Africa ndiye imwe nyika shanu chete kuita ongororo yekuedza kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere chemoyo pamwe nekuoma mutezo muvarwere vane utachiwana weHIV avo vari panjodzi iri pamusoro-soro yekuvhiringwa nezvinhu izvozvi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachaudza magavhuna anobva munyika yose zvavanotarisira kuita mukuvandudza chirongwa cheutano icho chinoonekwa nevaive mutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama semumwe mutemo yavakasiya yakabudirira zvikuru.
Chezvarwa chekuGermany chaurayiwa muPhilippines nechikwata chinopfurikidza mwero chechiIslam cheAbu Sayyaf mushure mekunge nguva yakatarwa nevapambi vechikwata cheAbu Sayyaf yapfuura yekubhadharwa kwemari yanga ichidiwa kuitira kuti munhu uyu asaurayiwe.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wedu uri muWashington DC.
Munokwanisa kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 1560 kHz pa shortwave.
Paita kusimudzirana mapfumo nemakano mubato reZimbabwe People First mudunhu reMashonaland and West apo utungamiri wedunhu iri wakambomisa sachigaro waro amai Marian Chombo pamusangano wavakaita nemugovera vachivapomera mhosva yekutadza kubatanidza nengo mudunhu uye kutonga nedemo zvisina pfungwa dzevamwe mukati. Mutoro wedunhu Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Komiti iyi iyo yakagara musangano wayo muHarare yakabvumirana kuti vakafanobata chigaro chasachigaro amai Chombo vambomira kutungamira sezvo vatadza kutungamira zvakanaka bato iri mudunhu reMashonaland and West. Musangano uyu uyo wakapindwa nenhengo dzakabva kumatunhu gumi nemapfumbamwe pamatunhu makumi maviri nemaviri ari mudunhu rose vakasunga chibvumirano chekuti amai Chombo vambomira kufambisa basa mudunhu uye vasamirire dunhu kukomiti yenyika kana kuti national. Vachitaura neStudio 7 nhasi murongi wemisangano mubato iri muzvari Abigail Sauti vati kubvira pavakagadzwa amai Chombo vakanga vodzinga nhengo dzisingabvumirane navo vachiti vainge vatumwa nemukuru webato amai Joyce Mujuru.
Ndomzvere musangano watakaita uyu rangariri rekuti tirikole PC wedu Marian Chombo aiva PC wedu Marian Chombo akodzini nemashandira tanchiita naye anga asina kuhaana kunyatsonaka ndingati sinza aitwa PC agadzwa kuita PC navanguni ndo vakamugadza vari vega province haina kuzenge ichifamba zvakanaka akazenge akuti apinda muprovince aitora vanhu vaari kuda iye vari aligned to her ovaisa papostion anga aanoziva kuti hakwanise kumuisa muhomwe make omuti ngaabve. Saka takaona kuti zviri kutotikanganisira musangano. Isusu takauya kuPeople First tichida tiri 100% behind mai Mujuru. Even now, I am 100% mai Mujuru. Anotaura zvokunyepa.
Muzvari Sauti vati bato reZimbabwe People First harife rakatonga sezvo vanhu vakawanda vaudzwa moyo nevanhu vasingagone kutungamira.
Mai Mujuru havasi kuzofa vakapinda muofisi 2018 as long as Marian achiramba achiita zvaari kuita nekuti vanhu vazhinji inMash West vatoita give up havachada zvokuparticipata musangano vaora mwoyo.
Kusawirana uku kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzibude mubato iri dzichidzokera kuMDCT inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Vatendai Musonza vaive mutevedzeri wemunyori mukuru vanyorera bato reMDCT vachikumbira kudzokera kubato iri. VaMusonza vanoti vaneta nemahumbwe ari kuitwa kuZimPF.
Takadzokera kumusangano weMDCT unotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. takaona kuti hazvibatsire kuti tinge tiri mumusangano. Handingati mumusangano because nekuti hausati wave musangano and hausi kuzove musangano nezviri kuitika imomo. Saka chingoripo chete ndechekuti vana veZimbabwe tarisiro yavo yese ito yatove pana Morgan Tsvangirai neMDCT. Saka takaona zvakakodzera kuti tidzoke tinofamba nevamwe nguva ichiri.
Vamusonza vanoti nyonganyonga iri kuitika muZimPF inoratidza kuti ZimPF chibande cheZANUPF.
Tafamba nawo musangano uchibva pekutanga. Ungade kuziya kuti ini kuno kuMarsh West ndindani chitori interim provincial vice secretary. Ndandi chibata basa rakawanda rine chekuita nezvinoda kuitwa musangano imomo. Saka munga mboboto zvese zviri kuitika imomo zviri kuratidza kuti inhambe. Ende takatozoona tatifambei kuti aiwa ZANUPF zvairi sebato ine mafactions akasiyana atingati mainternal nemaexternal factions. Saka ZANUPF is simply an external faction of ZANUPF.
Studio 7 haina kunzwa kuna Amai Chombo pavamire. Asi mutauriri webato reZANUPF vaJealous Mawarire vanoti Amai Chombo ndivo vachiri mutungamiri wedunhu reMashonaland West sezvo vakadzingwa zvisiri pamutemo. VaMawarire vanoti chekutanga ndechekuti musangano uyu wakaitirwa kuHarare asi uri wedunhu reMashonaland West uye vanoti nhengo dzakapinda mumusangano uyu dzakaburiswa mubato pamwe nevamwe vatungamiri vakaita savarugare gumbo vaDidmas Mutasa, Amai Margaret Dongo pamwe nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mukuedza kuderedza kufa kwemadzima yakazvitakura pamwe nekuchengetedza utano hwevagare vekumaruwa, mamwe masangano akazvimirira ave kudzidzisa madzimai kuchengetedzwa kweutano kuitira kuti vazodzidzisawo vavakagarisana navo kumaruwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzimai akadzidziswa basa iri kuitira kuti azobatsirawo mamwe madzimai ndiamai Rena Round avo vanogara mubhuku rekwamambo ndiani kudora mudunhu reManicaland. Amai Round vanopinda cheche yemapostori isingabvumidzi nhengo dzayo kuenda kuzvipatara vanoti chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru nharaunda yavo sezvo pari zvino vamwe vanhu vaisaziya mikova yezvipatara vave kukoshesa kuenda kuzvipatara.
Utano hwedu pari zvino izvi patakatanga training uye zvenekuita kumalady mothers nekunga muine zvimapoka poka tova kuona kuti utano hwevanhu kubva pezvakanga zviri zvaane machanges. Nekuti vamwe vakuziva kuti kune chipatara, kune vamwe vakanga vasingatombozivi kuti chipatara chakamira sei. Asi zvinezvi kubudikidza nekuungana kwatinenge tichiita taakupadzidziso uyezve vamwe vakukwanisa kuzivawo gwara nekwavanenge vachienda uye vana vavo vakukwanisa kubayisa uyezve kuva nemalead mothers tatanowo mushamwari nemumaclinics nekuti zvatinenge tichiendesa mareports vaakuzvitambirawo.
Amai Round vanotiwo kunyange hazvo makore mashomanana apfuura vaive nedambudzo remadzimai akawanda ifa akazvitakura vanoti dambudzo iri rave kugadzirisika sezvo vari kudzidzisana kukosha kwekunyoresa kana madzimai abata pamuviri uye kuita izvi nguva ichipo.
Pakanga paine reti yakati kurei pamaclinics vetaiswa kuti kune madzimai vari kufa vakazvitakura, asi pari zvinoizvi dambudziko iroro iro nekuti ukanga uchinga uri muvillage ukasika kuti muvillage mako mune munhu wafane nhumbu panenge patori nedambudziko kwauri lead mother kuti uzive kuti pane mudzimai wafa akazvitakura. Saka tinenge tingori nekurudzisa kuti madzimai ngavaende kuchipatara kana vakazvitakura uye vanyorese nenguva. Saka izvinoizvi matambudziko ekufa kwana mai ariko zvavo, asi tingati mumacommunities munomuka kudambudziko iroro raakutopera.
Madzimai aya ari kubatsirwa nemari inobva kuIM Swedish Development Partner. Sangano reDiocese of Mutare Community Care Program rinoti rakwanisa kudzidzisa madzimai makumi mapfumbamwe nemashanu aya anoshanda mumawadhi maviri, Ward 11 neWard 35. Madzimai aya ndiwo anozodzidzisa vagari vemunzvimbo iyi inonzi ine vanhu vanosvika makumi maviri ezviuru, vazhinji vacho vari mapostori. VaPeter Mashonganyika vanoshanda neDiocese of Mutare Community Care Program uye mumwe wevanodzidzisa madzimai aya zveutano. Vamashanga nyika vanoti vari kufadzwa zvikuru nechirongwa ichi sezvo ndufu dzaderera munzvimbo yavanoshandira iyi.
Pakutanga programu iyoyi tichiona kuti zvava zvakamira sei, taiona kuti vanhu vanokwana kuita vashanu ari madzimai vakazvitakura pamwedzi nekunoita mitanhatu vaigona kufa, vaitofa nekuda kwenhombo. Asi kuburikidza nekuda kwechirongwa ichochi, gore rapfuura kunyange negore rino chairo hatina kana zvatakanzwa kukufa kwemadzimai nekuda kuti vakazvitakura nenhombo.
Kuchipinge, chirongwa chekudzidzisa madzimai aya chiri kuitwa nesangano rakazvimiririra rinonzi Community Organization for Poverty Alleviation in Zimbabwe, COPAS. Sangano iri rakadzidzisawo vagari vekuChipinge, Ward 17 neWard 18, vanosvika makumi masere navatatu. Amai Sera Mafondora mumwe wavari kudzidzisa madzimai kuChipinge. Amai Mafondora vanoti, kuburikidza nedzidzo yaveko, vanhu vakawanda vava kuziya nzira dzekuchengetedza utano.
Ana mai vazhinji vakutonyeresawo nhumbu dzavo zvanga zvisingaitike munharaunda. Vakutoziyawo kuti kana nhumbu yavo yangobata vanofanirwa kuti vanyorese, saka vakutenda kubudikidza nedzidziso dzatinowana. Uyeze nharaunda yedu maternal mortality rate nemorbidity rate yadzikira zvakanyanya nenyaya yedzidziso dzavo. Hapasisina munharaunda ana mai vari kufa nenhumbu.
VaWhitmore Masengu vanoshanda neIM Swedish Development Partner. VaMasengu vanoti tsvagiridzo yavakaita kudunhu reManicaland muna 2014 yakaratidza kuti kwange kuine vakadzi vakawanda vaifa vakazvitakura uye zvirwere zvepabonde kumadzimai aya zvaive zvakawanda. VaMasengu vanotiwo vanhurume vazhinji kunzvimbo iyi vaiva vasina hanya neutano hwemadzimai avo kunyanya vakazvitakura, izvo zvakapa sangano ravo kuti ribatsire nemari yekuti vagari venzvimbo idzi vawaniswe dzidziso yezveutano. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuManicaland, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa mashoko anotaura pamiri hurumende yeAmerica mukudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira kweEurope.
Mashoko anotevera anotaura pamiri hurumende yeAmerica pakudyidzana nesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence vanoti America inotsigira zvikuru mubatanidzwa weNATO. VaPence vakataura mashoko aya kumusangano weNATO kuMunich, Germany svondo rapera. Mubatanidzwa uyu une nyika makumi maviri nemasere kunyanya dziri kumawirira uye dzichisanganisirawo America. Asi vaPence vanoti nyika dzose idzi dzinofanirawo kubatsira nemari kwete kusiyira mutoro wese kuAmerica. Nyika idzi dzine chisungo chekuti kana imwe nyika iri mubatanidzwa uyu yarwiswa, dzinobatsira kuidzivirira. Muna 2014, nyika idzi dzakazvipira kubatsira nemari, asi America nedzimwe nyika ina chete ndidzo dzakabhadhara. VaPence vanoti dzimwe nyika dzikasabhadhara mari zvichapa kuti kuita mabasa esangano iri kunetse. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vanovimba kuti nyika idzi dzichabhadharawo mari kusimbaradza NATO. VaPence vanoti sesangano, NATO icharamba ichikurudzira Russia kuti iburitse mauto ayo akapamba rimwe dunhu remuUkraine. Vanotiwo NATO inofanira kutsvaga nzira dzekumisa kuendeswa kwemari kune vanopfurikidza mwero. VaPence vanoti kana NATO yakasimba zvinoreva kuti pasi rose rine runyararo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzedu dzemitambo, Vatsigiri vechikwata chenhabvu cheDynamos neZuro vakaona chikwata chavo chegore rino kekutanga, asi vakabuda munhandare vasina mufaro sezvo Dynamos yakakundwa neCapes United. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veDimbare vakadzokera kudzimba dzavo vasina mufaro mushure mekunge chikwata chavo chakadamburwa 3-1 neCapes United mumutambo weZimbabwe National Army Charity Shield uyo wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium. Asi vateveri veDynamos ava vakaenda kumba vaine tariro mushure mekunge vatambi vechidiki vakaunganidzwa naLloyd Mtasa vakaratidza kuti vakapihwa nguva vari vese, Dimbare ine ramangwana rakanaka. Kunyange mutsigiri wemakepe-kepe vaRichard Mawaya vanoti murairidzi weDynamos ari kuvaka chikwata chakasimba asi anoda nguva.
Ndaona chikwata cheDynamos chikwata chisingashoreke, chikwata chiri kupromisa, china vapfana varipo vari kupromisa. Tinongoti coach anofanira kungoita homework yake, but ane good side rake.
Asi kune vamwewo vakaita semutsigiri weDimbare vaMike Obundo vasina kuona saizvozvo.
Timu haina kumira mushe. Lloyd Mtasa anofanira kugadzira timu kuti tambe bhora zvakanaka, because zvinorwadza, masupporters arwadziwa, ndasikatarisa kuti tingarwadza zvakadaro.
Zvibodzwa zvakabva kuna Leonard Tsipa naDominic Chungwa nechakanwiswa naWisdom Mutasa mugedhe make zvakapa vatsigiri vemakepe-kepe mufaro. Mutambi mutsva weDimbare Prince Pitso Makaha anofunga kuti vangadai vakakunda dai vakashandisa mikana yese yakawandisa yavakawana. Capes United ichasangana nechikwata chakunda pakati peFC Platinum neHighlanders mufinari yeZNA Charity Shield yegore rino. FC Platinum neHighlanders zvaifanira kuve zvakatamba muBaba Field Stadium neZuro, asi mutambo uyu wakambomiswa nemhaka yekuzara kwemvura munhandare mushure mekunaya zvakanyanyisa. Zvikwata izvi zviri kutarisirwa kusangana svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakaitika kuZANU-PF zvichitevera mashoko ava Mugabe kubhavhuda ravo nemusi wemugovera kwaaipemberera kuMatobogo. Tichitarisawo mashoko avo ekuti hapana akakodzera kuvatsiva mubato ravo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nzwisa yekambo itsotsi kubva kuna Nyani Bote kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Vashandi vehurumende vose vanobuda nechisungo chekuti vatange kuradzira nemuvhuro unouya senzira yekunyunyuta nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzemabhonasi egore rapera.
Asi hurumende inoti nhaurirano nevashandi vayo dziri kuenderera mberi, nekudaro vashandi havafanire kukanda mapadza pasi.
Zimbabwe People First yopindwa zvakare naPongwe kuMashonaland West.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksiya imina ntungamiri Nkomo munhau dzeNdebele. Tosangana kuLive Talk.